Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica Lloyd Austin vanoimbisa nyika yeIsrael kuti inorutsigiro rweAmerica mukurwisana kwairi kuita neHamas. Mapato ari kuchema-chema nemafambisirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvakabuda musarudzo idzi okurudzirwa kunge achitevera matanho emataredzi mhosva ari munyika mukutsvaka kugadzirisa gakava. Musakanganwa chirongwa chemagitare icho tinokupai nechishanu choga choga. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica Lloyd Austin vavimbisa nyika yeIsrael kuti ine rutsigiro rweAmerica mukurwisana kwairi kuita neveHamas. VaAustin vataura mashoko aya pavasangana nemutungamiri weIsrael nenyika dzemaArab nhasi. VaAustin vasangana nemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu pamwe nedare ravo riri kuona nezvehondo iyi reIsraeli War Cabinet. Rwendo rwavo urwu runotevera kushanya kwegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken kuIsrael mudunhu reMiddle East.
The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented US fighter aircraft squadrons in the Middle East, and the US Department of Defense stands fully ready to deploy additional assets if necessary. So make no mistake, the United States will make sure that Israel has what it needs to defend itself, and Israel has a right to protect its people. This is a time for resolve and not revenge, for purpose and not panic, and for security and not surrender.
Mashoko e gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin vari muTel Aviv kuIsrael. Zvichakadaro masoja emuIsrael nhasi apa vagari vemuGaza Strip vanodarika miriyoni imwe chete maawa makumi maviri nemana ekuti vange vabuda mudunhu rekumaodzanyemba kweGaza vachienda kuchamhembe kweGaza achiti acharwisa dunhu iri nechapasi. Asi sangano reUnited Nations rinoti panogona kuve nedambudziko rekuti vanhu vazhinji vakadai vange vachiwanikwa vachitiza munguva shoma yavapiwa iye. Rimwe sangano remaJudha muZimbabwe reLemba Cultural Association rinoti Israel neHamas vanofanirwa kugara pasi vataurirane kuitira kuti gakava iri ripere sezvo pane vanhu vazhinji munyika mbiri idzi vari kurasikirwa neupenyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata munyori mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reLemba Cultural Association Dr. Takawafira Joe.
Dambudziko guru ririko ndorekuti ihondo yakabva kubva kare kwakune vagari vechiJudha vaigara muIsrael. Asi dambudziko guru rakaitika ndorekuti pakaita machanges mugore re1947 zvekuti vakawanda vavakuzoona sekuti vanhu vechitendero chechiJudha neIsrael havasiriyo vene venzvimbo yeIsrael. Saka pane dambudziko guru rinoda kuti vanhu vaonesane vachitarisa history yavo uyezve vachitendera varidzi venyika yechiisrael kuti vange varivo vakaopita nzvimbo yavo yemuisrael vari varidzi vechijudha.
Zvamira zvakadaro, imi muri kuita sei panguva iyi?
Isu tiri kure hongu tingade tine origin yakafanana nemajudha ekuisrael, asi takazomaigireta tikasetla muafrica and tiri mablack jews. Isu tinongohopa kuti vanhu vange vachitaurirana nokuti hondo dzese hadziperi nepfuti uyezve pfuti dzinouraya vanhu vakawanda vari innocent, asi kuenda panegotiation table vanhu vachitaridzana history yenzvimbo uyezve vachikoshesawo nhoroondo yevaridzi vemuisrael zvingapa kuti vanhu vaone zvakati siyane pane kuda kungombunyikidza vanhu kuti vange vachibvuma kutorerwa nzvimbo yavo nevanhu vakazogara muisrael kubva kuna 1947 vachireplesa maindigenous people emuisrael. Saka zvinhu zvese zvinoda kuenda panegotiation table zvichidawo kuti avo vanobvawo kuoutside vatingati vanoda kuyananisa vange vari vanhu vari neutral vasingatori side uyezve vanotarisawo nhoroondo yekuti chakonzera kuti musoro uteme chabva pati togadzirisa ichocho pane kuti kuda kungombunyikidza kuti bvuma zvatinenge ndataura zvisingaenderani maererano nehistory inenge yakwakabva bongozozo ririko nhasi muisrael.
Vanga vari munyori mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reLemba Cultural Association, Dr. Takawafira Zhou, vachitaura naMavelous Mushanganyawe weStudio 7 vari kumasvingo. Tichiri panyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abatawo Sheikh Ishmael Dua, vanove mukuru werimwe sangano revatendi vechiMuslim muZimbabwe reSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Ngatinzwei uri kuroya vaita pamusoro pehondo yeIsrael neHamas iyi.
The situation now has gone worse and zvakuita kuti mainnocent lives ava achiita sei tichirasikirwa neupenyu wevanhu vari innocent including vana vadiki tozoya vakadzi vari defenseless nezvimwe zvakadaro. Saka we completely call for the complete peace and also we call for kuti Palestine ive liberated. Munhu wese ngaave nenyika yake Israel, nyika yayo Palestine, nyika yavo.
Tichitarisa hondo iyi, mofunga kuti chii chingabatsiridza kuti ikurumidze kupera?
Kuti hondo ikurumidze kupera to our view, isusu maonero edu ndeyekuti vanhu vepalestine it has been long vachiopreswa. Kukumirita kupera ndekwekuti Israel ngaibve munzvimbo dzenge vakaoccupya vasiyire varidzi land yavakagrebha vasiyire varidzi. Ndo zvatiri kuda kuti zvive zvichiitika because dialogue already yakada kumboitwa kuti pakaitwa resolution yeUnited Nations kuti ngavagare vanhu pasi ngavagare vanhu pasi but kunenge kuri kubhatana. Saka the only way ndeyekuti Israel nzvimbo dzayakaita occupy dzese ngavaite sei ngavabvemo vasiyire varidzi vepalestine because the situation of Palestine inenge situation yeZimbabwe yekuti takatorerwa isusu nyika yedu nevapambevhu same time ubva tanga uchidzvanyirira same time autirwisa. The only way yatakaita isusu kutora gidi kuti tizvisunungure and we did that. And during my international conference, I always tell the Arab world that if Palestine was in southern Africa, it would have been liberated a long time ago. That is because there's a divided rule. That's the Arab world. But the only solution to this war is the Israel, even in the area of Pamba Drive.
Vanga vari mukuru werimwe sangano remaMuslim muZimbabwe reSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Mapato ari kuchema chema nemafambisirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvakabuda musarudzo idzi izo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino ari kukurudzirwa neSADC kuti ashandise matare edzimhosva ari munyika mukutsvaga kugadzirisa gakava riri munyika rakasimudzwa nesarudzo idzi. Izvi zviri kubva kusangano raSADC Election Observer Mission kana kuti SEOM iro rakaongorora mafambiro akaita sarudzo munyika mugwaro raro rekupedzisira iro rakasvitswa kubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nezuro. Zvichienderana neSection 11 inobata sarudzo yeSADC Principles and Guidelines, Zimbabwe inogona kugamuchira kuridziro yakaitwa nechikwata chakaongorora sarudzo idzi nechinangwa chekuwandudza kubatwa kwesarudzo dzinozotevera. Asi haimanikidzwi kuita izvi. Chikwata chakaongorora sarudzo dzemusoro 23 Nyamavhuvhu, icho chaitungamirwa nevakambowe mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaNevas Mumba, chakati Zimbabwe inogona kuzivisa sachigaro webandiko rinoona nezvematongerwo enyika musangano iri reSADC Organ on Politics, Defense and Security nezvekuwandudzwa kwemabatirwo esarudzo kana ichida. Asi gwaro reSADC iri raudza mwoyo yeveruzhinji rwevana veZimbabwe avo vanga vakatarisira nemaziso matsvuku kuti kuitwe sarudzo itsva munyika sezvo SADC yakanga yaiti sarudzo dzakaitwa munyika aive mahumbwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chakatarisirawo kuti kuchabatwa sarudzo itsva munyika mushure mesarudzo idzi ndevaSimbarashe Mombe Harara. Asi vachitsanangura basa rechikwata chakaongorora sarudzo, muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano wemiriri weAlgeria muZimbabwe vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti chikwata ichi hachina simba rekuudza Zimbabwe zvekuita. Vanyika dzino vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe, vana venyika yechipikirwa kana kuti mapato ezvematongerwo enyika vanenge vachipokana nezvakabuda musarudzo ndivo chete vangaenda kumatare edzimhosva kuti aite mutongi maenzanise kwete vabva kure. Asi murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti igaro ziva kuti manzo yembudzi iri mumabvi, nekudaro hapana chinotarisirwa kubva kana kumatare. Asi mukuru wezvidzidzo zvevanhu kana kuti Academic Manager for the Faculty of Humanities, Botswana University of Technology in Pretoria, South Africa, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vanoti pakafanirwa kutsvagwa nzira dzekumanikidza Zimbabwe kuwandudza mabatirwo esarudzo munyika sezvo pave nemakore akawanda kusina zviri kushanduka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo mutauriri webazi ravo. Taedzawo zvakare kuti tinzwe kudivi reCitizens Coalition for Change, asi mutauriri waro vaPromise Mukwananzi vanga vasati vapindura mibvunzo yatati tivatumire. Izvi zvimwe chetewo kubva kumunyori ndingati kumushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira, avo tabatawo parunhare vakati titumire mibvunzo yedu iyo vazotipindura, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Nengo nanhatu dzebato reCCC dzamiswa pamberi pemutongi wedare remagistrate reWestern Commonwealth muBulawayo pamhosva yadziri kupomerwa yekubvarura mapepa ekutsvagisa rutsigiro evamwe vavaikwikwidzana navo musarudzo dzapfuura. Asi mutongi wedare vaProgress Murandu vaendesa mberi nyaya iyi kumusi wa18 mwedzi uno. Vamiswa pamberi pedare vanosanganisira vaGift Ostalo Siziva vanove mumiriri wePelandaba. Hurumende iri kukurudzira kuti kuwandudzwa kwedhamu rekariba kwakatanga muna 2017 kuri kuitwa neZimbabwe pamwe neZambia dzakabatana kupere nenguva yakatarwa kuitira kubatsira nyika mbiri idzi kuti dzikwanise kuwana magetsi uyewo zvakare kuwandudzawo nyaya dzehupfumi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavakashanyira dhamu rekariba nemusi wechina gurukota rinoona nezvemhando dzemoto waEdgar Moyo vakati hurumende dzeZimbabwe neZambia dzinoda kuti basa rekuvandudzwa kwedhamu iri ripezwe mukutanga kwa 2025 sezvakatarwa uye basa iri riitwe nemazvo.
Kugadzirisa planch pool kopa 84% kuti kupere uye tine chivimbo kuti vari kuita basa vachakurumidza kuvandudzwa uku kwanonoka saka tiri kutarisira kuti basa iri ripere panguva dzakatarwa.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto amai Gloria Magombo vati kuvandudzwa uku kuchabatsira kugaiwa kwemagetsi akawanda pamwe nekuona kuti bridge repadhamu iri harichina njodzi.
Kana taimprove the safety of our dam and also we have improved the operation yema gate edu ndezvokuti this whole infrastructure, a dam, a bridge, inova last for another 50 years to come before we can even do any other major work.
Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwedhamu iri nekuvapo kwemvura reZambezi Water Authority iro rine vanhu vekuZimbabwe neZambia rinoti dhamu rekariba rinogaya magetsi anosvika mamegawati zviuru zviviri nezana kana kuti 2130 megawatts ayo anoshandiswa nenyika mbiri idzi. Mukuru anoona nezvekuvandudzwa nekuchengetedza dhamu iri ari pasi peZambezi Water Authority engineer Stembikosi Zwelivanze Muhlanga vati basa riri kufamba zvakanaka uye tarisiro yavo ndeyekuti vapedze basa iri muna 2025 sezviri kutarisirwa.
Anga chaitika chiri kukonzerwa nechimwe chirwere checoncrete chinonzi alkali aggregate reaction inokonzera kuti masimbi aya tiri kutoreplace manje ndiwo abva abhenda. Problem yatiri kugadzirisa yanga ichiita kuti tisava neshuwa kuti dhamu richakwanisa kuita zvinofanira kuti riite zvekutipa magetsi.
Dhamu rekariba iri riri kuvandudzwa nemari yekuamerica inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 294 million States dollars. Uye sangano re-European Union kama kuti EU ndora kabatira nyika nemari yakawanda. Muumiriri we-EU muZimbabwe va Jobs von Kechman vati sangano ravo rakaona zvakakodzera kubatsira kuvandudza dhamu iri senzira yekudzivirira ndufu dzaizokonzerwa nekuondomoka kwedhamu iri uye magetsi aizorasikirwa neZimbabwe.
Kana dhamu iri rikadhirika hazvirevi kukanganisa kukwaniswa kwemagetsi chete asi vanhu vanodarika 500,000 vanofa uye vanhu 3 million vanokanganiswa mararamiro avo.
Vamwe vari kubatsira Zimbabwe neZambia nemari yekugadzirisa dhamu iri vanosanganisira World Bank, SIDA nebhanga reAfrican Development Bank. Dhamu iri rakavakwa muRwizi Zambezi kubva muna 1957 kusvika muna 1959 uye rinotakura mvura ine uwandu hunosvika 181 billion cubic meters. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengwe dare reparamende muAmerica reHouse of Representatives va Steve Scalise vakadongwa nebato Republican Party kuti vave iwo mutauriri wedare iri anotevera vakabuda makwikwaya nezuro zuva rodoka. Bato Republican Party rakakundikana kugadzirisa kusawirirana kuri mukati maro kuti rikwanise kuwana mavhoti mazana maviri negumi nemanomwe kuti rikwanise kuvhotera Wascalis semutauriri wedare reparamende. Mauto United Nations anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo masere asungwa achipomerwa mhosva yekubata chibharo apo United Nations iri kuti ichaferefeta nyaya dzisina kutsanangurwa dzakadzama dzekusazvibata. Chirongwa cheChina chekubaya vana vane makore ari pasi pemashano nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio chakaparurwa nebazi rezveutano nemusi wechipiri svondo rino chapera nhasi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti vashandi mubazi ravo vanga vachishanyira vanhu mudzimba pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende munzvimbo dzinowaniswa utano munharaunda dzavo uye kushanyirawo zvikoro kumisika kumachechi nemunzvimbo dzakawanda dzinosangana veruzhinji vachibaya vana. Vamujire vanoti bazi ravo ranga richitarisira kubaya nhomba vana vanodarika mamirioni maviri nemazana mashanu pakupera kwechirongwa cheChina ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakambove gurukota rezveutano uye vave meya weguta rekwekwe Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Urongo hwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe nokuti seZimbabwe emi yedu ndeyekuti makore mashomanana anotevera tive tinodeclarewa neWorld Health Organization kuti tiri polio free country. Kuve tichibaya periodically tichibaya nhomba tichiwedzera kubaya nhomba pamusoro pemaroutine vaccinations atinoita zvakanyanya kukosha nokuti ndopatobata vaya vasina mubvera vabayiwa. Tichibata zvakare vamwe vakabayiwa asi vasina kuresponda zvakanaka kunhomba iyoyo vasina kudevelopa immunity kupolio. Saka zvakanyanyisa kukosha zvinowedzera vanhu vari immune vana vari immune kupolio zvichiwedzera yatinoti herd immunity yedu kuitira kuti izvo population yedu at large igare iri protected kubva kupolio.
Zvirongwa zviri kuparurwa nehurumende izvi zvirongwa zvamunozoona zvichishanda here nekuti tinoona dambudziko rezvirwere zvakasiyana siyana muZimbabwe rinongoramba ririmo asi tichizwa kunzi kwaparurwa urongwa hwakati hwekudzivirira chirwere chakati kana hwekurwisa chirwere chakati?
Ya, zvirongwa izvi zvakasiyana siyana in their effectiveness. Chirongwa chepolio chinoshanda nekuti kana tichinge tavaccinate tawedzera nhomba iyi pakati pevana vedu vese vari muZimbabwe vanokwanisa kubata polio tiri kutowedzera herd immunity yedu, tiri kutodzivirira. Zvichireva kuti vana vakauya vakawandawo kuzopamiwa kupiwa nhomba iyi isu tei eliminatawo chirwere ichi. Rega ndimenshene kuti izvo chirwere chepolio muZimbabwe chava very rare. Handisi kuziva izvino kuti taane makore mangani tisati taripota a single case yepolio muno muZimbabwe. Saka zviri kutishandira zvepolio. Zvirwere zvinosiyana siyana neeffectiveness yenhomba dzacho inosiyana siyana asi yepolio indona unge inonatsa kushanda zvakanaka.
Pari zvino nyika iri kunetsekana nechirwere chekorera, pane urongwa here hwamungati dai hurumende yaita kudzivirira kana kupedza dambudziko iri kamwe chete?
Kudzivirirwa kwenyaya yekorera kuna paviri. Tikasagadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika, tikasapedza urombo huri munyika, tikasapedza nyaya yemvura isina kuuchikwa zvakanaka isina kuchena, tikasapedza nyaya yetsvina dzizere mumadhorobha medu munyange kumarizevha, tikasagadzirisa nyaya yezvimbuzi kuti tsvina yese ipi nemuchimbuzi isangopararire mumusha wedza mutaundi kana kuti muruzevha, tikasagadzirisa izvozvo hapana zvatiri kuita korera inongoramba ichingodzoka. Korera chirwere chetsvina. Tinofanira kuwedzera zvakare nehealth education, nyaya yekugeza maoko nenyaya yekuona kuti tiri kudya zvinhu zvichipisa, nyaya yekubhoila zvinhu nemvura yatinonwa. But education haishande kana mamafundamentals asipo. Kana vana vasina mvura yacho yekugeza, education haina chainoshanda. Saka hurumende ngaigadzirise economy, korera chirwere chevarombo.
avanga vari vakambuye gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vave meya weguta rekwekwe Dr. Henry Madzorera vari parunare mukwekwe nestudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino chine nyaya inosiririsa yekushaya kwemuimbi wechidiki ane mukurumbira aiimba musambo weafropop Garikai Munashe Mapanzure aizikanwa nevazhinji nerekuti Geri Mapanzure. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Geri ashaya mangwanani anhasi ari muchipatara kumasvingo mushure mekuita tsaona nemotokari nezuro manheru mumugwagwa unobva kumasvingo uchienda kuBait Bridge. Geri akakurira muchitendero umo vabereki vake vaive vafundisi uye ndimo maakatangira zvekuimba pamwe nekukudza tarenda rake. Akapinda chikoro kuKyle kusvika apedza zvidzidzo zvake zvesekondari. Akazotanga basa rake remumhanzi mukupera ka2017 apo akaburitsa kambo kake kekutanga kainzi Wapunza. Ako kakaonekwa nevanhu vakadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 miliyoni padande mutande reYouTube. Muna 2018 akawina ndokuva wechigumi mumakwikwi eEmpower Africa Peak. Akave muimbi wekutanga kubva muZimbabwe kuwina mumakwikwi evaimbi aya. Kuburikidza nechirongwa ichigere akaburitsa Slow iyo yakaiswawo paYouTube neveEmpower. Muna 2019 akadomwa kuti awane mibairo ine mikurumbira yeAfrima muchikamu cheBest Artist Duo kana Group in African R&B and Soul nekambo kanonzi TV Room kakaita naHilzi. Mumwe wechidiki anobatsira vaimbi saachipanga mazano uye ari maneja womumwe muimbi ari kusimukawo zvine mutsindo Sarungano vaEugene Musereza vanoti indastiri yemagitare yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaGeri.
Tikurwadziwa nekufa kwaita this young and promising artist. Accident chinorwadza nekuti you don't see it coming. Sasa nekurwadza kwekuti tinotoprepare kuti azorora. But this was a young man, angane energy, achibreka mabarriers, leads around Zimbabwe, and also this country, achito motivate even, nevamwe kuti music is actually business, it's actually a career. We hope his family is comforted.
Umwe muimbi wechidiki Bernard Detera anoti kufa kwa Geri kwa siyalende muindustri yavo yemimanzi.
Tiriburu wadzi wa sindaiti nekurasikirwa kwa taitwa ne muimbi wedu anonzi Geri Mapanzure. Ndinongo tichete senga chemene tariro. Inzire edu chese saka nongoti nematambudziko nyika yese nematambudziko Afrika.
Geri akaita zvidzidzo zvearchitectural design kuNorth China University of Technology akazotamira kuLondon kwaakanga ave kushanda nekambani yemimhanzi yeRunner Beat Music. Akagara kuachibika mimhanzi nemavhidhiyo ndokuzodzoka kumusha mugore rakapera. Paitika tsaona anga aina hanzvadzi yake nemuzukuru wake vese vafa mutsaona iyi. Ndini Evans Zininga we Studio 7 ndiri mu Washington.
Tinoti mhuri yaGeri inyaradzwe. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa gwaro restudy rekupedzisira riri pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe pamwewo nehondo yeIsrael neHamas. Anokuonekaya nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko aTaboka Ncube achikupai nhau muririmi rweIsindebele.